Bato reTCCC rinoti nhengo dzaro mbiri dziri kurimirira musarudzo senhengo dzeParamende mumasvingo eBen nemasvingo West vamateni mureri navaparadza eGasa vakasungwa nezuro apo vaitsvaga rutsigiro vachitenderera mudzimba dzevanhu. Vaviri ava vakabhadhariswa mari yechibatiso. Vamureri vaudza vatori venhau kuti vakasungwa pazvitoro zvekwaGomba mudhorobha remasvingo.
Tasvika kulaw and order ndopatakanzi tiri kucharja section 7 yemopa subsection 5 nekuti kwaimaita process isina kukiliwa kumapurisa. Takagaramo kuda kwe 2 hours nokubva vazodzoka futi kanzi ati vakukuchaja inini ndecriminal nuisance chiindaa mundobhadhara fine ye$30 euro equivalent. Saka ndo yatakazobhadhariswa fine nobva tazobuda.
Vaendera mberi vachiti vanoona sekuti ZANU-PF ine ruoko mukusungwa kwavo.
Tiri kuona kuti kurambidzwa kwatinoita kutsvaga rutsigiro ZANU-PF ine ruoko mukati mazvo nokuti takasungwa kudero paitoitwa noise nevezanu-PF vachidarika nepalaw and order pamarobots paya vachiita noise hapasi hapana kana mupurisa wakandovasunga.
Izvi zvatsindirwawo navaGasa avo vati sarudzo dziri kukanganiswa nemapurisa nezanu-PF.
Kukambina tava musizoni yeelection. Times is an election, vamwe vari kukambena. Ground ready is not even politically. Our campaigning teams, our door to door have been interrupted day in and day out. Tiri kumiswa 3 days ago, takamiswa zvakare tichida kuita road show kurank kuward 1.
Mutauriri wemapurisa amasvingo assistant inspector kuda kwacho Dewa vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi nekudaro havakwanisi kutipa divi ravo.
Handisati ndasangana nawo zvekaendigonotarisa handisati ndasanganawo nawo.
Asi mutauriri webato rezanu-PF mumasvingo vapepukai chihove vati manyepo sezvo vasina simba rekuudza mapurisa zvekuita.
Hatina simba rokudzivisa mapurisa kuita basa ravo nemazvo. Uyezve anoronga TCCC kuita musangano haitizivisi kana kuti mamwe mapato zvavo anopikisa havazivisi kwatiri, vanozivisa kumapurisa. Saka ikodzero yemapurisa kuita basa ravo nemazvo.
Mashoko aya anotsinirwawo nemutauriri wezanu-PF vaChris Mutsanga kuti havaudze mapurisa zvekuita. Asi haasi mapurisa ose ari kukanganisa veTCCC. Vabato iri vanesoni chamisa nhasi vanga vaine musangano kuGokwesasame uko vati mapurisa avabata zviri nani sekutaura kwaita mutevedzeri wemutauriri webato ravo vaostalos Siziva.
Tora kutenda oso mapurisa enzvimbo nekuchengetedza runyararo nekuti munoziva kuti patichienda ZANU-PF tinoda kuita musangano ipapo. Asi we have been received well and treated well by professional police.
Vasiziva vati vachamisa vanga vachitaura nezvekusamira zvakanaka zvezvinhu munyika.
Of course vachamisa vataura nyaya the crisis iri munyika munyaya yeupfumi zvikuru sei kuno munoziva kuti varimi vanga vachirima cotton kuno asi vachipiwa mari isingabhadhari $40 haisi mari inotenga. Munoziva kuti vanhu vaibhadhara $200 pabhero o plus. Saka ndozvinhu zvinofanira kugadzirwa muhurumende idza.
Zvichakadaro mutongi wedare rinotonga makakava esarudzo kana kuti electoral court masvingo vastanslas Zisengwe nezuro vakasendeka parutoo wemutongo wedare renomination court wekuramidza nhengo yeTCCC yeward 4 kuzvishavane muzvare cherita mugoda kuti vamirire bato ravo pasarudzo dzegore rino. Gweta ramuzvare mugoda valeopold mudisi vaudza studio 7 kuti
tikatora nyaya yacho kuenda nayo kuhighcourt kuelectoral court. Tasvika kuelectoral court akaona kuti zvaanga aita zvanga zvirizvo pamberi pedare vakabvuma kuti shuwa vanga vakakanganisa dare rikapa mutongo wokuti ngaanokwekwedza. Ndozvakaitika.
Vamudisi vanoti muzvare mugoda vakanga varambidzwa nedare renomination court vachinzi mapepa avo akanga akasainwa nerunyoro rwakasiyana nezvavakapuwa kuzek neTCCC. Ward 4 ndeimwe yemawadhi akanga atoturwa nezanu-PF isina kukwikwidzwa. Ndakamirira studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.